Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa30/10 eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita basa vaZulu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamabhodha zvanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavaMnangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vaMnangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri. Tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kupi?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum
tino matambira mashoko watichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachiwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chiita, achikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina, asi pamwe tinohudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver.
Mapepa ewaiver anotanga kuapplywa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS, ndopainotanga kuapplywa ipapo. Then inenge iri under section 312C, ndiyo inowanza kuapplywa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Avo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo hazvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vamudzingiri kunyange isina kukodzera, nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya yekuti hurumende ione simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces, kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya, paida tichiona kudzikama kweupfumi. Asi aripo ndiye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya, haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora, nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika, uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica, zvinosiya mushandi ari papi chaizvo?
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo, zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo, sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kuBinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa Russia yange ichiri bomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afa mwaka kuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo ne kamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Thank you. Makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mifaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ndinonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshana epoka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatudza kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuvano zvakanangana nevechidiki?
Chachipatikuita zvikuru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion izvino zvinosangana nevechidiki dzakawanda. Saka tikurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vatikutamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisa nyakachipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika vachiita swimming, vechidiki vagoneke kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo totita zvikuru kune council of bidhino yekuno kuHarare yakwanisa kukanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekurana mabhuku, kurana chii, vakadzi vari kutamba che, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together kuti asika tivakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita sokini, vamwe vakwanisa kunoita nhingi, vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichendei community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. Idoesn't mean kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there, kunyange iri civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana chii, tinge tichikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, takaita chekuti vapuwa kunge vachiputa zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika muchionawo mamuri kutendererawo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chiti kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiti at least monthly panogarwa nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuzienforce, kwazvinko zvino hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakutekesera vanhu vana vechisika ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinenyika huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita sereezimbabwe ikabatira nemamwe, tiri kudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ona mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa mabepa here kana kuti vari kusungwa zveekeni? Isusu tinoda kuti vanhu vasungwe zveekeni, kwazvo vanhu vakasungwa zvekuti nekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumudziya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semaprograma ari pagiraundi kuti dai zvagoneka hatati zvechokwadi maaresi ngaaitwe, maaresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tansiyano. Kwazvo iye zvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvemaaoda achio zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyaya vechikurukura vari kuzvionavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka imwe iri kutinyeka pari zvino. Nyaya iri kutinyeka zvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maepisi akaonekwa achidzoka, kudzoka kwakaitwa kudzoka kwavakaita nevanhu vatingati marape survivor, zvinhu zvinove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vamwe vese ava vati asi vakaita rape vaivai vakasiyiwa vari mukati. Cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vakuita kunenge kusekesedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu, ikinachari teo kuti panapa mucommunity muno mamuri kwirirano ikunatsotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunoisa apa hazvigoneke here kuti zvinongotarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava vanowana ingazi paroko yekuti kunyange kana iye asungurwa anokwanisa kuonekwawo here kuti agona kumuvha nharaunda yekwaakaitira mainsaut ayayi asanga achionekwa kozviko zvino vanhu havasina chirimbo nenyaya yejustice system yedu yenyika nenyaya yevanhu vakabudiswa muzvitirongo ava
asi ka hurumende iri kuti yakabudisa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years
but kune vamwe vamwe vasati vaseva kana even kunyange kana hafu nematemes avakange vaita ekuti kutinasoti munhu ava rehabilitated chaiyo chaiyo yekuti haagone kuzoripa futi iri mangwani tikutosiita vana vedu vanasana mukati memaconsistency.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka ipablessing.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red the AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadini ko vatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete chisingaperi ndimwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura ndiko kuguma kwenyika ikoko saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira
vatereri tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata, chae bet maroa iti. Chaka pesira kukunda apo. Chaka rova Capes United 2-0. Ndokutevera nemangange ne triangle, Herentals, Manika Diamonds, Islanders. Nekukundwa kwa yaitwa nasi na engezi. Kukunda kwa nasi. Kwa kuidza ngezi Platinum Stars, pa msoro pe tafura, nema points makumi maviri, point imwe chete, pa msoro pe Highlanders, iyo, yaita mangange 1-1, ne Green Fuel. Murairidzi wengezi, Tetsuwa Chiragwi, anoti, zvishoma, ne zvishoma, vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga sengezi Platinum Stars, patoda kusvika, tichasvika chete nguva inokwana.
Kurohwa kwe Dynamos. Nemangange e Highlanders. Zvasanganawo nemangange e 1-1 aita Capes United ne Simba Bora. Izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Capes United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe. Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro. Vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mamba zvinomatarisira ranga hwine nini. Hozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndivati kuti tirese ranohwina league. Pane plaza ane vafana vachidiki vari kumhanya zvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0 Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0 murairidzi wayo expense chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri
vatsigiri vedu tinova udza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda
mutambo wegumisira svondo rino uri komangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi chitevera ongorore Zifa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2023 mokitube. Endabeni zethu namhlanje.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni
abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba kuthi voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka inspection okuvoters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll sesizimisele sesimelele ukuthi sizideki kuqalise ukukhankaswa for okhetho
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozezwa kulomsakazo. Abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesile ama-voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo edokungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe ezinye izindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini abangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachine ihamba itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu edloke bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistre ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama-voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala zinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabe zulu lokhu yisinda bayichiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangqoza yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMatabeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba ukuthi i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection oku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khanyani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla? Njoba zizokuthiwa ke kade ngatholakali
ama voters roll akhona yebo, phela abantu becheka bacheka kuma voters roll akhona
kwezindawo, uhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya
hako? So far so good, akula nto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abamandazi bamethi becheka phela kuma voters roll, then upresident uya-announca anytime soon lokhu zena i-date yama-elections, otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vele ayitholakali, i-voters roll ungazani iyafihlwa.
Kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo singazi.
Kobulawayo ngazi lutho, ngazi ngematinoti. Imatinoti khona kuqaliswe namuhla, so angeke ngitsho ukuthi ayitholakali, yoniqalise namuhla.
Ye,
so kobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona, mina ngikhazi imatinoti kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-registry yibo abakhulumayo kuxane beyenza i-report. Kungabe bonke kulabantu abaningi abangachekhanga, but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambonto kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchecka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo, nede bengayi-extenda sabesizezwa ngakho.
Ye, singathi khona ngabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bezokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yikwathi sikumelele, vele besesimelele i-date kulumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi bekwazi i-date yebesesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMatabeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press bavika ukuba eli Russia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba samasiko sixoxa loNkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlelo.
Yebo, sanibonani. Yes,
I was a colleague. So I was still to one woman and in the mean chatting as an Amy Ganga.
Oh, Carla, in today, a picture of your cutting will put it at the table.
Siyawa ngkulike lapha besiqoqa lo nkosazana Cynthia Dube
kwathini haya utshela bathi sanulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele inkomo.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi.
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje, owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimile nginika amanzi nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lo waseSamariya wayewazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini lakuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. Abantu bathwele nzima, siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi, bayagula, bayagulelwa, bayafa, bayafelwa. Abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa kusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede okomalokhu esilakho usizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabariyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala maplazi edlula ubulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwaza kuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa ukuba licala ikuthi ukuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe irayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho yerayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobo bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wezabatsha namhla silodanye Nxumalo okuwat 9 esijabugwe entobe. Siyakwamukela kuhlelo Nxumalo. Akusitshele sizokuthiwa ke liqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Uqhuba njani kunapho?
Udaba esiyilo olokuqhuba i-consensus. Sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament ngubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka kanjani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngibone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo maye ukuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikilezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi kukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
Singathi ke abaphathi besigaba konapho ku-CCC kabangeneli yini emgudla konapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo yitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho siqhubeka kuhle
siqhubeka kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhlizweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo Daniel Nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabogwe entobe le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esedulela lokho lakho.
Iqembu leDynamo selinqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eliyayilenders liyo ngishike lobhanqa 1-1 leqembu leGreenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Fields. Limpumela izanye emva kokuba lawa maqembu ebe ngishike lobhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United liyo ngishike lobhanqa 1-1 leleSimbabora ngaseNational Sports Stadium kuthi eleTriangle liyo ngishike lobhanqa 0-0 leleSheshamu ngaseKibo. Kusasa ngomvulo iqembu lezePC Kariba lizadlala le Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kusenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leIslanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshayela iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lo nyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they don't me ngadlala ku-epoch mine. Ngihamba lo Nesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer, but idolo lokhu elingikhathaza. Ngagcina ngolokhu kuzangikhathaza ngase ngiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotha loDumaza Dube to me is a mentor, umfundisi Boruto Mlwana. Bengilazi ngephozo ze-player, but as a coach, uDumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye ngiba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikaNgwenya abadlala kuzingala phezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi ye-FC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzingala phezulu.
Wonke umuntu elayifini yafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion yam phansi abe bafani laba. I mean, I think I'm okay. But ukukhule nje ngikufu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lezi fans lezi ngabe ngiright. Yeah, I want to catch them young, bafundise technique landani bebekhula bapasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana baleminyaka engaphansi kwelithumi lantathu kuqembu leHighlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBhoso 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani Pamela Nothando Pulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRai Hayi yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch so iRai sesidlayo ya ingoma ngikhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapha abakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha abakhona. So that's why i-title kungu-Rai. And kule enye ingoma njalo engiphushayo kathesi Closer to You, lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, my beautiful girl. Yeah, so anya chabula kakulu nende la uhamba ngakona. So ya, oba manje mshala ejemeni, so nza mbuyela kona usasa. Enjo enjabulisa kakulu kakulu. Ingoma yami uluthando lo eyakuqala, amapiano yami yakuqala kuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya waya. Yangena la kuma DJs ape South Africa, eBotswana. So yeah, into yokuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma yami amadlozi yabe ngunumber one kwa American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC. Into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Akho mhlabelelo uright. So much.
Uright. Okay. I won't die for a thought to the light. And so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing completely.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le tisadla irice kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo yeWhatsApp ye Studio 7 +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili ukusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.